mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 1 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe vave zana nemakumi manomwe nevasere 178.
America ingangozoda kuomesera Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yatsvetwa mubhasikiti renyika dziri kunzi hadzifariri zvachose nyika yeamerica dzinosanganisira China, Iran neRussia.
America inopomera Zimbabwe mhosva yokupesvedzera kurwisana muAmerica.
Zvichazomanifidzwa kurega kuteerera zvichange zvataurwa nehurumende nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina maturo zvinoisa kuupenyu hwevanhu munjodzi.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti harisi kuzobatsira hurumende kuisa vana vechikoro munjodzi yezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe hwasvika pazana nemakumi manomwe nevasere 178. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe 29. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vachinyora padandemutande ravo reTwitter vakati vanhu vatatu vainge vabatwa necoronavhairasi kumashonaland central rinova dunhu range rasara risina munhu ainge abatwa nechirwere ichi. Vanhu vari kubva kusouth africa, kubotswana nekubritain kunyanya ndivo vari kubatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba kwenguva isina kutarwa vachivimbisa kuzeya danho iri mavhiki maviri ega ega, asi nesvondo havana zvavakataura kuruzhinji kunyange kwapera mavhiki maviri zvichireva kuti vanhu vachaenderera mberi nekugara mudzimba. Mumwe chiremba Dr Brighton Chireka vanoti kuvhenekwa kwevanhu vashoma idambudziko guru sezvo chirwere chichizogona kunyanya kupararira iyo nyika isina zvipatara zvakakwana zvokurapa vanenge varwarisa. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi matatu nevapfumbamwe 139,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica. Vashaya vave kusvika zviuru zvina 4,000. Vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nezvisere 58,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu 6 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru zana nezvina 104,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nechimwe 371,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika vaRobert O'Brien nezuro vakashora zvikuru nyika yeZimbabwe pamwe neChina vachidzipomera mhosva yekuda kupesvedzera kurwisana muAmerica nekushandisa dandemutande reTwitter. Izvi zvinotevera kuurayiwa nemapurisa wechichena kwakaitwa mumwe murume wechitema George Floyd mudunhu reMinnesota. Atina kupanisa kubata gurukota rezo kutiza nane zimwe nyika vasi kusise moyo sezo vange vasi kudaira na remboja yavo. Asi Blessing Zulu we Studio 7 abata kweta rinovu wa kuzeroze vanu vade mkuru we sanga nore Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vade wa Mavinga.
Ya ya ye Zimbabwe ye kutuma varakashi kuti vawanze bopoto kana bembera pa dande mtande pa social media kungava kuzvigokera moto muziso nekuti iko zvino nyika ya America yava kushora mashoko ari kubuda mumasaisai kunyanya kubva kuZimbabwe. Asi chokwadi ndechekuti kwese kunotyorwa kodzero zvako zvakakosha kuti mutemo utevedzere, zvakakosha kuti pave nematano anotorwa kusanganisira kuurayiwa kwakaitwa vaGeorge Floyd nemupurisa kuAmerica. Nekudaro tinotenda kuti mupurisa akazviita akasungwa ava muusungwa tava kutarisira matare edzimhosva kuti atambe nyaya yacho nenzira yakatsarukana.
Izvi zvakaitika izvi zvine mutsauko here nezvinoitika muZimbabwe vaMavinga?
Zvinofanana pakuti kuAmerica nekuZimbabwe kunoitwa nguva dzekuti kodzero dzevanhu dzinotyorwa. Asi zvozosiyana pakuti kazhinji zhinji kuZimbabwe kana pakatyorwa kodzero dzevanhu kunyanya nevanenge vari vemutemo vanga vamapurisa kana mauto, hapana matano anozotorwa nemutemo, hapana anosungwa. Ngatitore muenzaniso madzimai echidiki Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri na Netsai Marova vakapambwa, vakashungurudzwa, vakaitwa zvinonyangadza zvinonyadzisa masvondo maviri apfuura. Asi hapana kana mumwe chete pavanhu vakazviita akasungwa akamiswa pamberi pematare edzimhosva. Ndiwo mutsauko uripo mukuru. Tikatora nyaya dzakawanda dzekodzero kudzokera kumakore ekuma 1980 muZimbabwe panguva yegukura hundi, hapana vaisungwa, hapana vaimiswa pamatare edzimhosva. Zvoreva kuti muZimbabwe nharadada dzinotyora kodzero dzevanhu dzinozviita dzichizvigadzika sekuti vari pamusoro pemutemo. Ndiwo mutsauko mukuru uripo.
Mashoko akadai kubva kuAmerica haazoite here kuti ide kuomesera Zimbabwe zvakare?
Zvinogona kudaro kuti America ingangozoda kuomesera Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yatsvetwa mubasikiti renyika dziri kunzi hadzifariri zvachose nyika yeAmerica dzinosanganisira China, Iran neRussia. Ndokusaka tiri kuti zvakakosha kuti vanotaurira hurumende nevaya vanozviti varakashi vapote vachitimudza mashoko avo pavanotaura nenzira yekuti chakakosha kuvaka ukama nenyika dzepasi rose, kwete kupokana kana kupotsera mashoko. Isu tichizoda rubatsiro nekuyanana senyika yeZimbabwe nevavakidzani nedzimwewo nyika kusanganisira yeAmerica.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vade wamavhinga vange vari parunare kuBritain na Blessing Zulu West Studio 7. Sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kugara yaziva kuti varairidzi havasi kuzoenda kubasa kana zvinhu zvakataurwa nevarairidzi kuti zvitange zvagadziriswa zvikoro zvisazvavhurwa zvisina kugadziriswa. Mutungamiri weAtuzi vaOpet Masaraure vaudza Studio 7 kuti varairidzi havasi kuzobatsira hurumende mukuisa vana vechikoro munjodzi, naizvozvo havasi kuzoenda kubasa kusvika zvinhu zvese zvagadziriswa. VaMasaraure vanoti hurumende iri kukurudzira varairidzi kuti vasaiteerera sezvo ichitaura zvisina maturo pachinambo chokuratidza kuti inogona kuchengetedza utano hwevana vechikoro pamwe chete nevarairidzi. Taedza kubata gurukota rezvedzidzo dzeprimary nesecondary vaKen Matema asi vange vasingadairi nharembozha yavo.
Hurumende iripo taura zvekuti zvikoro zvingangovhurwa chero zuva saina kana musumwe chete waiiri kutaura kuti iri kuisa mari kuti zvikoro zvikwanise kuvhurwa mutsvagurudzo dzatakaita isu takaona kuti kunotodiwa mari inodarika mabhiriyoni magumi nemashanu 15 bhiriyoni mari yemuno muzimbabwe iyo yatinofunga kuti yatowedzera nenyaya yeinflation pamwe yakutosvika kuma 18 bhiriyoni hurumende haisi kutitaura kuti mari iyi vanayo kana kuti havana mari iyi kana ichinge isina kuwanikwa zvikoro hazvikwanise kuvhurwa nenyaya yekuti tirikuti maticha kuti nevana kuti vadzokere muzvikoro vanoda kutanga vatestwa ropa ravo raongororwa vaonekwa kuti havana utachiona here hwedenda recovid kunodiwa masanitizer kunodiwa mvura yekuti vana vageze kunodiwa vamaski kunodiwa zvimwe zvekupfeka kuti maticha nevana vakwanise kuzvichengetedza kana zvinhu zvese zvisinge zvisati zvawanikwa zvikoro hazvikwanise kuvhurwa nekuti zvikange zvavhurwa tinenge tavhurira denda iri ranetsa kuti riparadze vana vedu riparadze vadzidzisi vedu zvinove zvinhu zvatisingatarisiri
kubva zvamaita musangano negurukota rezvedzidzo pane zvamakambonzwa here zvichibva kuhurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro
hapana chinobatika chiri kutaurwa chavari kutaura izvezvi vanoramba vachingosimbisa kuti ivo basa ravo nderekupa education saka vachaita kuti zvikoro zvikurumidze zvavhukwa asi tinoramba tichiona kuti hapana chavari kuita chekugadzirisa matambu nhuna dzese dzatiri kugara tichidoma kwavari misi nemisi takavazivisa zvakare kuti kuti zvireruke panoda kuti paumbwe task force inofamba muzvikoro ichiona inenge ine vanhu vekuedukation vekuministry maunions nemamwe mastakeholders vanosanganisira vamiriri vavabereki kuti tione zviri kudiwa muzvikoro kuti zvikoro zvikwanise kuvhurwa havana zvavati vaita zvakare kuti tizadzikise nyaya iyi inoi nyaya izotipa muono wakajeka wekuti tochidii nenyaya yekuvhurwa kwezvikoro tambopinda pagiraundi tiri pamwe chete naivo vanoita zvekutungamirira nyaya dzidzi
kana zuva rokuvhurwa kwezvikoro rasvika kukasinzi zvikoro zviri kuvhurwa musi wakati imimi munoita sei sevarayiridzi
nyaya huru yatosara izvezvi tichiwedzera panyaya dzati vatiri kuchema idzi pane nyaya yemihoro yedu iyo yatoparara zvakanyanya zvekuti chero munhu achida kudzokera kubasa haachakwanisi kudzokera saka nenyaya yembiri yekuchengetedzeka kweutano hwedu nenyaya yekushayikawo kwemari hatikwanisi kuzoenda kumabasa kana chero zuva rikadanwa riri ripi zvaro kana nyaya dzatiri kuchema nadzo dzisati dzagadzirwa tichazomanikidzwa kurega kuteerera zvichange zvataurwa nehurumende nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina maturo zvinoisa paupenyu hwevanhu munjodzi uye varayiridzi vacho pache zvavo havachakwanisi kutodzokera kumabasa nenyaya yekuti mhoro yavo yayeredzwa nekukwira kwemutemo
avo vange vari mutungamiri weartus vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 tarisa zviri mumapepanhau anhasi Daily News bazi reUnited Nations rinoona nezvekubatsira vanhu reOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs razivisa kuti Zimbabwe inoda mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora ekuamerica kuti ikwanise kurwisana necoronavirus Chronicle rinoti varidzi vemakombi mubulawayo vari pasi pekambani inonzi chovha mubayiwa transport cooperative vaenda kumatare edzimhosva vachirwisa kurambidzwa kwavo nehurumende kutakura vanhu hurumende yakarambidza makombi kutakura vanhu ichiti kambani yezupco ndiyo yega inofanira kutakura vanhu muchronicle dekare mukuru pachipatara chemupilo dr solwa yongwenya vazivisa kuti huwandu hwevanhu vane coronavirus pampilo hospital hwakwira asi havana kutaura kuti hwakwira zvakadini zimlife.com mune nyaya yeamerica ichiyambira nyika dzayati vavengi vayo kusanganisira zimbabwe kuti america haizi kuzokanganwa mashoko adziri kutaura pamusoro peamerica mushure mekuurawa kwemurume wechitema vageorge floyd nemupurisa wechichena muherald sangano rinoona nezveutano pasi rose reworld health organization rinoti vanhu muZimbabwe vasafundiswa nekukura kuri kuita uwandu hwevanhu vane chirwere checoronavirus asi kuti varambe vachiita zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Simba here vashamara vose vestudio 7 ndi netwa baba keketso ndiri kuno ku Johannesburg South Africa. Inini ndakabatikana zvikuru ndikushushikana nekuda kwemutongo wakabuda musi wechishanu unoti iwo MPC Alliance ari sibato. Ndinoda kumbobvunzwa kuna iwo amunangagwa kuti ko kana iwo vakumutongo wako tinhasi ari sibato kumuma elections a 2018 takambopinda sei vanhu vakavhotera sei kuna chamisa wacho ari mutungamiriri MTC Alliance. Ndokumbiro vandipindiro ipapo kozi zviri kundishungurudza zvikuru kana vachiti harisibatoka tinochinja kahedu zita zvisarirochinjika asika ngatidzokereka titangidze election tongoti 2018 hazvatsa election totangidza election toona kuti anohwina ndiani kozi tongoti chamisa chete chete ndatenda zvangu.
Makadi ikwapo vashamarari vedu vepastudio 7 vanotipa nyuzi chaidzo dzechokwadi. Chokutanga ndinoda kutendai zvikuru sei, ini ndinoedzwawo Farai Mutero ndiri kuno Cape Town. Handina zvangu batora, ndinonyanya kutsigira asi ndava kutsigira MDC Alliance nokuti zvekutiwa nezano kubva kumakota ayo zvichiuya nezviri kungoitika manewspaper neZBC ayo zvose zvavari kuita kuzama kutsigiri kureva kuti ane bhora ndiyano mako kureva kuti chamisa ane chokuita nezvo ndava kutomusapota kumukira zvava kuita izvozvo. Saka ndinoda kukurudzirawo nehama dzose dzanga dzisingaiti zvepolitics kaitotsigirai kumakwa kuitwa chamisa kureva kuti ndiani bhora. Saka ndobva nepundutso yedu ipapo zvava kumuita nezvavari kuita zvese zvava kuita zvemakori zvangutotipawo simba kuti nesuwo tichisapota MDC iyoyo zvamboita sei kuti zvisvike pakudai vanhu vovhotera maMPs votoregwa maMPs aya nemakoti nezanupf. Aiwo taita chingobatana taita chinhu chimwe chete tachitonoita strike yakapinga muHarare mese muZimbabwe mese kuona kuti vachaurayana tichitochinja zvinhu nokuti karamba tichivasekerera takuurayigwa nyika takatarisa ngatichibatanai zvechokwadi tese.
Ndadiko kustudio 7 ndataura nenyaya Monzora akaba constitution yedu taigoenda kumavhoti seiko tisina constitution. Zvechandinoda kumudza ndechekuti ingawani Joseph akapandukirwa nevakoma vake chamisa izotadza kupandukirwa naye Munzora. Ngaabvunze naye Mujuru anomutaurira zvanichati yavadhambai tichinonzi kupe naye Mujuru vaikosha vakarigandenge kwakuti ivana kupava tavaona vabata rushaya pa 2023 after 2023 vachabata rushaya vadhambwa nezani.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nevatereri nemivose zvizvarwa zveZimbabwe tinoti makadi zvenyu. Zita rangu ndoitwa Lambe ndiri pana paparengo Tainof Nyajena. Ndinoti kune vana veZimbabwe vari kuchema zvichemo zvavo zvisinganzwike zvisingagamuri tirike tiisei kumaoko aMwari nokuti Mwari ndiye anogona. Nerimwe rezuva tichapindurwavo. Saka ivai nevekunamata pamhuri pamusanyanya kunyuta. Tinozviziva zvinorwadza kuchema musapindurwa. Muchema muchidawo chikafu rubatsiro mushano rekubatsirai Mwari achakuitirai zvakanaka tatienda.
Vastudio 7 apo kumativi mana ose enyika hama dzamwari vana veZimbabwe ngatiteverei chamisa ari kuda kutiisa kunyika yeIsraeri kwete zvana chokozani kupe kwete chamisa woye chamisa woye hatimbofi takasiya kuvhotera chamisa pamberi nachamisa kululeko svanza miraise mikono musazevezegwe nevamwe varume Sabati Gwenera Malarume, 2023 Chamisa Mu Office. Bete, Zezakawanda Izo. Iwe, Tumaiwe, Wakaziva, Sei, Kutitoko Zani Kupe. Ndiye MDC chayo chayo kana kuko kuti mwimwi MDC yoyo yatokozani kupeneza no PF amudzi pamwe chete wakaudzwa nani kuti mwana wepa next door asi mwana wababa veipapo iwo usiri mwana wepo usiri webaba vacho wakazvitira sei Samisa oye pamberi nemufana pamberi nemukomana pamberi nevechidiki Atonga nyika, Joseph achaya akatonga nyika ya Israel achibva kunofudza makwai. Tatamisa pamberi newe, musakwere muchivhundusidzwa navarume.
Izvo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera, tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchikudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu mumaguta mazhinji muAmerica vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira zvichitevera kufa kwemumwe murume wechitema George Floyd uyo akafira mumaoko emapurisa akatsimbirirwa pauro nevhiri reumwe mupurisa. Vanameya vemaguta makuru eLos Angeles, Chicago, Philadelphia neMiami vayambira vagari vavo kuti vasapinda mumigwagwa. Magavhina ematunhu anosanganisira Georgia, Kentucky, Ohio, Colorado neTennessee vakasheedza mauto eNational Guard kuti azobatsira mapurisa mumatunhu aya. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muOhio muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti kupunzwa nokupiswa kuri kuitwa mabhizimisi mumaguta makuru muAmerica pamwe chete nokuvhiringa kwaitwa mabhizimisi necoronavirus zvasvitsa pasina kunaka nyaya dzezveupfumi muAmerica. Vatizve nyika dzakaita seZimbabwe dzinogona kudzidzawo kuti basa remauto ndere kuchengetedza vanhu kwete kurova kana kupfura vanhu.
Chiri kuitika mazuva ano kutsamwa kunyanya kwavanhu vatema vomuAmerica zvina varungu vomuAmerica vari kutsamwa mabatsirwo ari kuitwa vanhu vechitema zvichisumukira panyaya vaGeorge Floyd vaka usirwa pasi vamapurisa vakatosungwa nechekare kune simbi vakaisa mauko kumusana ukuno kubva vaiswa idzirako pahuro kusvika vafa vatandadza vafa vachichema kuti handisi kukwanisa kufema. Saka kufa kwavanhu vatema zvichienderana namasungirwo avo namabatsirwo ava anoitwa namapurisa muAmerica zvinenge zvatinyanyei kunyanyanyanya zvokuti vanhu vari kuona kuti aiwa hatingarambi tichibatwa mabatsirwo iwawo. Saka tinoona matauni akasiyana siyana matunhu akasiyana siyana muAmerica nokukura kwayo ivo vari kuratidzira vamwe vanozopedzisira vakuputsa putsa zvinhu zvakasiyana siyana namabhizinesi vachizodirwawo matiega namapurisa. Saka inenge nyika isina kunge yagatsikana nenyaya yepfungapfupoto idzodzo zvinoenderana kubatwa kwavatema kunyanya namapurisa racism yatinoti racism iyai ndo yatisakatiri panapa.
Kusvika pari zvino pane zvati zvaitwa here nemapurisa kana kuti nevakuru vako?
Paitwa zvinhu zvikuru zvimwe zvisati zvamboitwa muhistori yeAmerica kuzama kupedza iro mademonstration iwaya plasi nokuchengetedza vanhu pamwe chete noufumi hwenyika hwakaita samabhizinesi. Tinoona kuti magavhena amastates anechitsama abva atora masoja ekuti National Guard iyai kuti ibetsere mapurisa. Asi zvakanakira masoja okunyika yeAmerica kana aidaidzwa saizvozvo haazoitisa masoja wekuZimbabwe anoenda akunorova vanhu chinorewa kuti masoja wakuna ana Zimbabwe ni zimwe nyika anenge asati asadzivirira vanhu kana akurova vanhu omuno masoja kana adaidzwasa izvozvo anenge asina kudaidzwa kuzofura vanhu sezvatakaona kuZimbabwe anenge asina kudaidzwa kuzorova vanhu sezvatinoona zvinoitwa masoja wekuZimbabwe aiwo anenge adaidzwa kuzochengetedza upenyu hwavanhu pamwe chete nokuzochengetedza ufumi hwenyika zvinova izvo zvinhu zvikuru zvikuru zvatinotarisira kuti hurumende dzose dzinosanganisira nezimbabwe dzinofanira kunge dzidzidzisa masoja adzo kuti kana vazodana masoja kuzama kudetsera mapurisa handi kuti chirovai vanhu vamunofanira kana kuuraya vanhu vamunofanira kunge muchichengetedza.
Pane vati vasungwa here pamusoro penyaya iyi?
Mupurisa iye pachake wakaita zvaakaita kuna vaGeorge Floyd wakasungwa, asi vamwe vatatai vasati vasungwa vari kunziwo vachiri kumboongorora kuti vangasungwa nemhosva ipi, nokuti zvavari kutsanangura ndezvokuti kusunga mapurisa handi nyore, nokuti mapurisa agara ane rimwe simba rawo raanofanira kuita pakusunga munhu. Saka vari kumbonatsokuongorora vasati vasungwa vatatai ava kuti isimba racho rine mapurisa iro ravakapuwa nomutemo ndiro ravakashandisa here kana kuti vakazenge vawedzeredza kusvika munhu azofa ivo varipo.
Kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kuratidzira pamusoro penyaya iyi, takabatanidza zvekare nenyaya yagara ichinetsa yezveutano yecovid-19. Zviri zviviri zvinhu izvi, zviri kuitei kunyaya dzezveupfumi muAmerica?
Zvinhu zviviri izvi zvihombe chaizvo zviri kutowedzera kuuraya upfumi hwenyika yeAmerica. Zviri kutoita kuti upfumi hwenyika hwanga huchitodzakira nechekare nokuda kwecovid-19 hurambe huchidzakira.
Ko mutungamiri wenyika vaDonald Trump pane zvavari kuitawo here kudzikisa kushatirwa kwakaitwa nevanhu?
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoratidza sokuti vari kuremerwa kuita kunyanya kunyora kwavari kunyora panaana Twitter apa zvinenge zviri kutokutidzira kutsamwa kwavanhu vatema navamwe vanosapotawo vatema. Kuna varungu vakawanda zvikuru vanosapotawo vatema ivava vari kunyanya kutokutidzirwa. Saka ndinoona sokuti vaTrump vari kukonewei nenyaya dzokuti havana havo experience yeruzivo rwokuti kana zvinhu zvasvika pazviri apa mutungamiri wenyika unomira pamberi penyika achizama kuti vanhu vayanane kwete kuzama kukutidzira. Saka vanenge vari kukonewa ipapo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio
7. Ukatenda kana shetu mupero anoziva ndiani pamwe njira siwazineta chinhu wane chandinofarira pero ndeche kuti werifeko nenge wakapfeka chero ukatenda kana direzi mupero ungade kira usipula usimukira kumunasi ariko kubudasi ungade kubhora dzesimure usanyare tinotangana kumbare nekuti chisaru chemumwe chicha chemumwe chakanongesa nechigunwe ungade kubhora dzesimure usanyare tinotangana kumbare chinyango chidaulani aitipa nechekichani
pero kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna King Shabby. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vari 100 nemakumi manomwe nevasere 178. America inopomera Zimbabwe mhosva yokupesvedzera kuvisana muAmerica. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harisi kuzobatsira hurumende kuisa vana vechikoro munjodzi yezveutano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC tichiti mosora zvakanaka.
Soko hizi kati